Vashitaura pamusangano uyu mumwe mugari wekwaMutoko uko kunocherwa matombo anotengeswa kunze kwenyika vafana mumafuta vati zvinovashungurudza kwazvo kuti panguva ino apo nyaya dzecommunity ownership trust dzisiri kufamba zvakanaka zvakakosha kuti vemakambani aya vasungirwe kushandira munzvimbo dzavanochera kuitira kupa mabasa vagari kuburikidza nekuva nemichina inochenesa zvicherwa zvisati zvatengeswa.
Tiri tinofira kuti dai kwaMutoko kwaestablishwa ma factories anokwanisa kucheka matombo matombo takwa ari mafinished products. Yes, izvo zvichatibatsiridza kuita empower mayouth edu nemadzimai kuvapa employment.
Vamafuta vati hurumende inotarisirwa nevagari kuti ione kuti kana makambani achida kubatsira nharaunda aite izvi nenguva yakafanira kwete kutora nguva refu apo anenge achichera zvicherwa. Mumwe mugari wekwachiyadzwa kunocherwa mangoda valavu mumukwada vatiwo vatarisana nedambudziko rekuti vana venharaunda yavo vakamiswa mabasa uye vana vavo havachabhadharirwi mari yechikoro izvozvo pakuti vazhinji vevana ava vadzingwe muzvikoro.
Vaibhadharira vana vechikoro mari asi zvakati zvozoitika manyike tinoti vambobhadhara kutovape nomahika absent problems vukikambanika wobva varegere kubhadhara nofunga vana yavo vane gore kana makore mairi asi taakunetsa vana yavo vakudzingwa mari. Ini sombereki kundichazokavha chikwereti chiyachiya nekuti zvoekuambira hepa pazvari zvarema.
Vadhani mumudisi avo vanogara kwatonhora yekushimanimani West vatiwo zvipfuyo zvavo zviri kufa nekuda kwemvura yakasviba iri kuwanikwa muna Udzina Save nekuda kwemabasa ekucherwa kwemangoda kwachiyadzwa. Vati vemakambani aya vanofanirwa kuona kuti havazi kuvhiringa mvura dzemunharaunda.
Tingangoti zvese zvatogara nazvo mamisa katichaura nemombe kutaura titaura nebhengi riparuzivi ndiro bhengi guru rana baba nesu acho zviri izvozvo yatiri kutaura izvi mvura yacho iyo iyi yakatirekomenda kuti hanzi musashandisa nonzi musashandisa asi hatina autority saka hakuna kwokuenda tinongoende imona umomo kochere imomo straight even kugeza inotowawa kuwawa pamuviri kuigeza kushatira kugeza inowawa mvura iyona iyo handiti tei ndizozvega kutaura kuti ngombe hatisafani kumwa mvura iyoyo taimborarama nekubata hoe for example inini ndiri mubati chai chai wehoe asi ndaakutotya zvinoizvi kuti ndipinde mvura imona kuti ndibate hoe idzo hoe dzashona dzamborarama kanjani.
Mambo wekwaMarange vaGilbert Marange vati vanoshushikana zvakanyanya nekubudiswa mabasa kuri kuitwa vagari venharaunda yavo mumakambani anochera mangoda. Mambo Marange vati pari zvino mumakambani aya mangosara vamwe vashandi vasiri venharaunda iyi.
It's a critical nyaya mabasa, it's a critical issue yekuti vana vemwaMarange vese hatisisina wetinoti uri kuende kubasa. We don't know the reason why chakabudisirwa chacho.
Mambo Marange vati dzimwe nguva vanombopindwa nemweya wekuda kunoratidzira pamakambani aya nevanhu vavo asi vanozozvidzora. Vati makambani aya haazi kusadzikisa zvaakavimbisa vanhu semuripo kuvapa mabasa nemadiridzo nezvimwewo.
Izvozvo it's a critical yaakutotirwadza because munombofunga kuti toende koninero wozoona futi kuti hakuiti mutemo unotirambira wehurumende kuti tikwanise kuende isusu kuende kuti nhanhu ngatiende todzingana kana kuti kutotadze kusenzwa.
Musangano wanhasi uyu wakarongwa nesangano remagweta eZimbabwe Environmental Law Association ZELA uri kupera mangwana. Musangano uyu wapindwa nevanhu vanomirira matunhu emutoko Bikita Chipinge Marange avo vanogara munzvimbo dzinowanikwa zvicherwa uye vane upenyu huri kukanganiswa nemakambani aya. Gweta rinoshanda neZela muzvare Veronica Zano vanoti chinangwa chemusangano wavo ndechekuunza uwirirano pakati pemakambani anochera zviwanikwa pamwe nevanhu vanogara munzvimbo idzi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.